Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo ndira 22/2017. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato idzva rinopikisa reZimbabwe Partnership for Prosperity rotarisira kubviswa kwezvirango nehurumende yeAmerica itsva yava Donald Trump.
Isusu tinotarisira kuti Zimbabwe ikwanise kushanda nenyika dziri pasi pezuva. Nayo America kuti ibatanidzana neAmerica tisangotarisa dzimwe chete. Tichange tichishandawo kuti zvomasanctions atinongonzwa kuti masanctions aya. Tichitanga kutaura nedzimwe nyika kuti aiwa zvomasanctions izvi hatidiwo.
Guta reHarare rinopiwa mvumo nehurumende yekuti rikwerete mari yekushandisa mumabasa ebudiriro.
Hongu tainga tanyerera hurumende dzamusungwa kuita. Kutishiwe pere maria tokuzwa kukwereta. Haka nangana ane kuwa na mari ya kushandisa. Kujibia atino shandisa ugandira akuta. Mimungo ya tukasetwa ugandisa. Kino chera matombo. Kano chera ni ugaya matombo.
Vanotengesera umigwagwa vesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET voendesa kanzuru yeHarare pamwe nemapurisa kumatare edzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato idzva rinopikisa reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP rinoti rinotarisira kushanda nehurumende dzose dziri pasi pano kusanganisira yemutungamiri weAmerica mutsva vaDonald Trump avakatoreswa mhiko svondo rapera. Mutungamiri webato reZIP Dr. Blessing Kasia Muru vanotiwo bato ravo rinotarisira kuti hurumende yavaTrump ichabvisa zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica sezvo zvirango izvi zviri kurwadzisa vanhuwo zvavo kwete vacho vazvakatemerwa. Bato reZimbabwe Partnership for Prosperity rakaumbwa muna zviita wegore rapera kuSouth Africa uye riri kutarisira kupinda musarudzo dza2018. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Kasia Muru.
Isusu tinotarisira kuti Zimbabwe ikwanise kushanda nenyika dziri pasi pezuva. Nayo America kuti ibatanidzana neAmerica tisangotarisa dzimwe chete. Bati tarise pasi rese zvekuti kutarisira kuti kana tichinge tazopinda tishande navo vaTrump nedzimwewo nyika dzidzi dzakatipoteredza tisangoramba tichibatira kuti vamwe chete titsega. Tichange tichishandawo kuti zvomasanctions atinongonzwa kuti masanctions aya. Tichitanga kutaura nedzimwe nyika kuti aiwa zvomasanctions izvi hatidiwo. Daitaitwa zvakanaka, taitwa governance zvakanaka, kana kutonga kwakanaka, kwekuti masanctions abve kunyika yedu, nyika yedu ikwanise kutrader nekuitawo mabhizinisi dzimwe nyika.
Asika Dr. Kasia Muru, tinonzwa kuti masanctions akanangana nevanhu kwete nehurumende, avanoti matargeted sanctions. Zvinobata papi hurumende?
Zviri paviri, zvinobata ivo, but manje kubatwa kwaina vanhu vacho vazoaffectike ivo, zvinozokanganisa ivo vanhu vedu, nekuti ivo vane dzimwe nzira dzekuwana pfuma nadzo. Dzekuti wavo upenyu zvoramba uchienderera mberi, vanenge vava kuchizotorerwa ndoo vanhu vanenge vari pasi. Saka vanhu vanozongoaffectika nekuti havanobva vazoonera zvekuita, zvinoita kuti ivo varamba vachirarama nemhuri dzavo. Saka ndipa zvinozongoenda kuvanhu nekuti vanenge vane simba rekutsvaga dzimwe nzira dzekuwana nadzo mari dzisingazokwanisi kuwanikwa nevamwe vanhu vemunyika.
America yagara ichibatsirawo Zimbabwe nezvinhu zvakasiyana siyana. Pane zvimwe here zvamungatarisira zvingashanduka nekupinda kwavaTrump?
Kutongoramba tichingobetserana imomabhizinesi mapartnership edevelopment neespecially zvetechnology izvozvo zveICT kuti zotibetserana sezvo ivo vari pamberi pezvakawanda. Tikwanise kudzidza kwavari tichinzwawo munyika medu zvedevelopment zvinoita kuti nyika yedu ibudirirewo. Ndozvatingatarise kunyanya kutechnology. Because mataakuenda yanguva yana e-commerce na m-commerce. zvinenge zvichida kuti zvinhu izvozvo tizviiswo kumatongerwo enyika kwedu kuti tifambiranawo pamberi nezviri kuitika pasi pese.
Mutungamiri webato reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP, Dr. Blessing Kasiya Muru, vari parunare kuJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Hurumende yakapa guta reHarare mvumo yekukwereta mari inosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora yekuitisa zvirongwa zvebudiriro. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti danho iri richavabatsira kuti vawane mari yekuti vatenge dzimotokari dzinotakura marara pamwe nekumutsiridza michina inogaya matombo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu takanga tanyorera hurumende chamusungirwa kuita kuti tiwedzere mari yatobvumirwa kukwereta. Akadangana nekuwana mari yekushandisa kubudzira yatinoshandisa kugadzira guta. Nemimwe yatida kuedza kugadzirisa tinochera matombo, tanochera nekugaya matombo munzira yekuyapotiyo kuti tikwanise kuwana matombo ekushandisa mugadzira migwagwa nekutengeserwa vamwe vekunze kana zvatinowana zvakakwana kuti tikwanise kushandisa isu nekutengesera vamwe.
Saka kana muchipuwa masimba ekukwereta munenge muchinzi mukwerete kunani, kuhurumende here kana kuti kune mabhanga?
Hatiri kuenda kumabhanga. Isusu ndi tinenge taita chikumbiro chekukwereta. Ndisu vacho vanenge vatoona kuti nemari yatinayo nezvatinoda kuedza kuita nepatinenge tiri tenge tisingakwanisi kukubudirira. Saka kuti tisumuke toda kutokumbira mari iyo kunenge kunzi anovamari vamabhanga vamwe machinzi ake kuenda kudare muno munyika, hadzi kwete kuhurumende.
Ko iyo hurumende iri kuti iwo pane mari kana zvikwereti zvainazvo zvinofanira kunge zvichienda kukanzuro?
Inhauro inoramba ichingoendera pamberi. Chekutanga mukakombeya guta maguta iyo muZimbabwe maguta ekune dzimwe nyika. Maguta ekune dzimwe nyika mandotaurawo nemamwe mameya chandinozwa ndechekuti vazhinji vacho vanotowana rubatsiro rwemari hurumende dzavo. Isu hurumende yedu haina chainombotida kuti tiedze kuwanidza magariro evanhu vemuHarare. Ndo chinhu chekutanga chakadangana nekutsvakwa kwemari. Pechipiri ndechekuti mukataisa bunge reconstitution yeZimbabwe tinonzi isu tifanange tiri kuwana 5% yemari yenyika yese ichiwawo muno mugoti kuti mari iyo haisi kutomboiwana. Saka kusungirirana kwatakaita tatasa kuti hurumende ingadai ichibatsirwa pati nepati nepati.
Saka muri kutarisira kunge muchizokwereta mari ingawanda zvakadii?
Tiri kutarisira kunge tiri kukwereta mari inosvika 30 miliyoni ndo mari yatakatarisana nayo.
Mabasa api amungatarisira kuzoshandisa pamari tichiona kuti kanzuri yenyu ine zvakawanda zvairi kuti zvasarira kumashure?
Yakanyanya kusangana nemidziyo yatinofanira kushandisa guta. Ndokwatokwanisa kuwana mari yekukwereta kuti tenge dzimwe mota dzekutakura marara. Haizopedza zvese asi kungovambawo tudiki tudiki zvakakwanisa kwachitoro nekuti mari iri kunetsa. Tikutarisa mamota dzinotakura marara kunyanya, tikutaura zvinhu zvakadaro zvine zvatingati planned equipment. Tichitarisawozve zvimwe chidimbu chichaenda kuedza kuvandudza inonzi crusher station kana kuti Harare Quarry kunocherwa nekugayiwa matombo anozoshandisa kugadzira migwagwa. Ndo kwatakatarisana nako pamari iyoyo.
Avanga vari meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VZ rinoti rakaendesa kumatare edzimhosva kanzuri yeguta reHarare bazi rezvekutongwa kwematunhu pamwe nemapurisa zvichitevera danho rakatorwa nekanzuru rekurambidza vanhu kuti vatengesere zvekudya mukati meguta. Kanzuri yeHarare yakarambidza vanotengesera mumigwagwa kutengesa zvinhu zvavo zvikuru michero nezvekudya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chetyphoid icho chakabata dzimwe nzvimbo dzeguta. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reVSET vaSamuel Wadzai kuti tinzwe zvizhinji.
Danho rakatogwa neHarare City Council kuburikidza neminister of local government rokubhana vhendi muHarare idanho ratinoona serinogura kodzero dzedu semavhenda. Saka takaenda kuhigh court tindo agenda application yekuti bhani iyoyo iliswe nezvikonzero zvokuti tinoona sekuti hapana zvainobatsira bhani iyi nekuti tinongodiwa kugadzirisa nyaya yemvura muHarare haisi kukonzeresa nemavhenda ba, iri kukonzeresa nekuti itoHarare iri kutadza kutakura yemarara, iri kutadza kupa vana vemuHarare mvura yakatena. Ndo zviri kukonzeresa typhoid vending kana ikangovaka vakagadzira mastatis ekuti vanhu vatengesere pane mvura zvizvimisiro zvakasiyana nematoilet mazenda anokwanisangoenda ikoko. Saka takaenda kuhigh court musi wechina ende tiri kutarisira chandiro mazuva anotevera iwaya.
Ndiani vamakakwirira kudare?
Wekutanga first respondent pachirungu ndiyo city of Harare, pachiteverera ministry of local government, pachizoteverera mapurisa eZimbabwe Republic Police. Mapurisa takamaisa nenyaya yekuti ndivo vari kumhanya pamberi kurova mazenda nekuita zvimwe kodzidzo zvokugura kodzero zvemazenda. Saka tosaka takavaitawo ipapo.
Zvikuru zvamuri kunyanya nyunyita nazvo zvii, tichitarisa kuti kanzuru iri kupawo divi rekuti imi vanotengesa dzimwe nguva zvinhu zvamunotengesa ndo zvingadai zviri kufambisa zvirwere?
Tinonyunyuta nenyaya yekuti isusu patiri kutengesera pacho pavari kuti hapasi dhizijinetedi, hakusi kuti tinoda kutengesera ipapo. Dambudziko ripo nderekuti ivo sesiti of Harare tinotarisira kuti vavake nzvimbo dzakachena dzine mvura dzine matoilet tobva taenda ikoko. Ende nzvimbo idzi hadzingofanirwi kungovakwa pasina kudzivisawo isusu semavenda kuti ndo nzvimbo dzavakuvakwa. Tinotarisira kufanirwa kusiudzwa kuti takutovakirai pakadai toonesana tichienda mberi. Saka chinhu chechedu ndechekuti typhoid haina chokuita nezvending sematauriro avari kuda kuzviita. Dambudziko riri kunzwa typhoid inyaya yekuti hurumende iri kusadza kupa mvura yakachena kuvana vemuHarare.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu uko anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naDr. Tawanda Benson. Makadi Dr. Tawanda?
Hallo baba, kuri sei sei ikoko?
Aiwa, kuno kuri nani zvako, kuri sei kuBotswana?
Apa Botswana paride, but for the meantime zvangu ndiri pano paSouth Africa ndirumbo chuna chuna tumwe tumabasa basawo kune varoda kubatsirikana panhau dzekuimba idzi. Saka aiwa ndinongokwasisa imimi ndichikwasisa mhuri yese yeZimbabwe nevamwe vese vari kumativi mana enyika ndichiti zviri sei sei.
Dr. Tawanda, munenge mune mufaro ndiri kuzvinzwa. Ndiri kunzwa kuti makabura damba refu idzva. Rinonzi ani damba refu iri?
Yes, ndakabura damba refu rakanaka chaizvo rinonzi mushonga wenyaya. Mushonga wenyaya iro rine nziyo dzinokwana kuita gumi. And albumu iri richange richinyatsokubuda zvaro kupera kwaJanuary unowu. Ndopatinenge tichiriendesa kumaradios kuti vatangawo kuridza. chipa ma DJs takutokanda kuna na Studio 7 manenge manaro before I think tatoburitsa pa maracha saka ezvino zvitangopedza tikuita ma final touches ne ma sponsor edu pane zvinhu zvakati siyana siyana saka album rinonzi mushingo renyaya rinonziyo 10 kana kuti gumi pachishona
ko sei damba refu iri rakanzi mushonga wenyaya
mubvunzo wakanaka chaizvo mushonga wenyaya pachitswana tinoti mulimo wakang mulimo wakang zvira kuti mushonga wenyaya pachishona minduro yacho zvinoreva kuti kutaurirana kana paine dambudziko riripo toti taita dambudziko inini neni taita problem yedu kuti problem tiisolve tinofanira kutaurirana tugara pasi totaurirana saka mushonga wedambudziko kana kuti mushonga wenyaya yezvakaitika kutaurirana nekunzwanana so album iri manje rine nziyo dzinogadzirisa dzimba dzevanhu vakasiyana kana varoda kusiyana kana vari kuronga kusiyana rinogadzirisa rinonyaradza rine nziyo yandakadedicata kuna sisi wangu vakashaya inonzi ndosara nani inonyaradza kune mudzimai akashaikirwa nemurume kana murume akashaikirwa nemudzimai wake ine nziyo dzinotaura nezvema magariro kana makuriro aunoita semunhu nemagarisiro anoita aunoita nevanhu
pane kamwe kambo here padamba refiri kamungade kumbotiimbira zvishoma
karipo zvako
kanodzanaka
kamba kanonzi I don't care
imbotserera
itinzi right kanoziko unganetwa nemurume kunyimwa rudo nemurume ungashishwa nemurume kunyimwa mari nemurume uina Jesu chingoti I don't care yes saka chandirikuedza kutaura ndechekuti kunyange ukarambwa nemukadzi nyange ndikarambwa nemukadzi nhasi kundisiya ndiri pachena kundisiya ndakashama ndakadana mumba mangu Jesu handina kana basa nazvo because Jesu anondichengeta asi hatisi kukurudzira manje kuti rambanai nekuti unozoti inini ndina Jesu I don't care aiwa bandongoreva kuti ngazvisakutume kunoita chipambi ungave uri mukadzi kana murume wasiwa ngazvisakutume kunotsvaga vamwe vakadzi kana vasikana tsvaga Jesu Jesu ndiye achazokupa rugwara rakanaka rekuti chifamba wakadai zvazvaipa chifamba wakadai
kanokurudzira zvikuru pane vamwe vaimbi here vamuri kuimba navo padamba refiri
ehe varipo ndakaimba naSuluman Chimbetu pane nziyo inonzi mwana wenyu mhai ndakaimba naSuluman Chimbetu iripo ipapo kuzoita ndingangoti ndiye chete wandakaita naye munhu andakati ndakaficha naye asi pesapa ndakambokwenya zvangu ndiri ndega zvangu
aiwa tinokutendai zvikuru Dr. Tawanda nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda mazviita henyu
manga makateerera kumuimbi Dr. Tawanda Benson muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hamawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Muchikamu chedu chechitendero nhasi chioneso Jani weStudio 7 abata mufundisi Margaret Chabuka vanopinda chechi yeNew Life Covenant ava vari kuti mutungamiri akanaka munhu akaita sei
tinongofunga kuti America sezvisikangota seinegotiende tataura izvo semunhu tongoti zvakanaka kuti panenge pane kugamuchidzana kwamasimba pasina kukakavadzana.
Kufarira here kuinaugurateiwa kwakaitwa Donald Trump?
Kufara, not kufara chaiko, but tinangoti pamwe ndiko kuda kunokwaita Mwari because Bible rinotaura kuti madzishe anogadzwa naMwari tinoti kuti kufara saka kanavyo uyu yaMwari tinongobva toenderana naye.
Munhu waMwari chicha muri kushuwira kuti anonzi Donald Trump angaitire vanhu vekuZimbabwe.
Zimbabwe yanga ine ma inyika inogona kushimirira ikawanda support like I think financial aid both zvakangokura zvakangokura na USAID one kaskero yanga yakakura sati yangofunga kuti vakagona zvavo kungosimudzira kuzvimutsiridza nemubatsiro irwogo hwaaimbopa kare nekuti kuti titirambe tiri vanhu vanenge vakazembera pavari patigonengotanga ndezvatingada kuti zvedu vabatsire
munhu anonzi ari mutungamiri akanaka munhu akaita sei pamberi pamwari
muenzaniso mukuru atinowana mutungamiri hwajesu jesu akanga ari watingati pachiyungu angatorwa kunze seven leader akanga ari kuti waitungamira from kubva nekumashure asingazozviita iye pamberi akanga asiri munhu ari munhu aidyura vanhu kada kuzvitarisa pane panotaurwa nesoko pachinzi abva kuparidzira vanhu akaona kuti vanhu vanga vane nzara zvikanzi nesoko akavanzwira tsitsi akati kuvatidzi vatovapei chekudya but vanhu vakanga vasiri vashoma but jesu akanga ari mutungamiri ainzwira vanhu vake tsitsi munhu wekuti aipinda pane vanhu pai panenge pachinzwa achigona kunzwa zvinonzwa vanhu totaura pai pakafa razaro jesu unonzwa anosvika ipapoka vasvika vanotanga kuchema nevaichema vachivanzwira tsitsi even ndo pano pane vanhu vanga vasinganzwisisi kuti jesu akataura kuti razaro aitomuka ipapo totaze pai panogeza zvetsoka dzevadzidzi vake jesu akanga ari munhu waidzika pasi kunzwira mumwe munhu zvaanonzwa kuzvidzikisa nekuzvininipisa ende munhu wekuti aida vanhu svika pakutishira pekuti kuti tirarame hatire kuti iye musomutungamiriri sapresident ngavafe vana vafanga kunge vachita zvinhu zviri kunze kwakuenderera pamberi kuti vakwanise kuita vanhu vavo asitova munhu uya anotaura plus mashoko mamashoko anotaurwa nomutungamiriri anofanakunzwa kuti ini ri mutungamiriri pandiri vanhu vakwanisi kundipindura asi ndokwanisa kutaura kwavari but mashoko avo hafanirwe kunge achiitwa pakurwadzisa vanhu mutungamiriri ngaarive munhu anonzwisana nevanhu haunganzi unofadza vanhu vose nguva dzose but dzimwe nguva ukanga uri kuzwa zvinosvira vanhu vako ende mutungamiriri ka anoari munhu ari inclusive ndotarisa jesu anobva atotukwa achinzi uri shamwari yezvidhakwa nevateresi matax collectors asi iye jesu akanga asina basa racho kupano vanhu vairambwa nesociety vanhu vairambwa magariro iwayo wanga ari munhu wakanga ari munhu wekuti pane vanhu vairambwa nemararamiro evanhu nemadiro aivataridza rudo wakanga ari munhu aitaridza rudo hwedza mukutaura kwake hwedza mukusangana nevanhu kwaangaita dei zvaizogona isitova vatungamiriri vanga vatungamiriri vekereke vanga vanga vatungamiriri vezvematongerwo enyika vaigona kuzvinisisa nekuzvikunzwira vamwe vanhu kusvika pakadaro
chii chamuri kuona chiri kunyanya kutadzisa vatungamiri kuti vave vatungamiri vakanaka
mutungamiri akava neukari tingati kukara asingafungi vamwe vanhu akuita basa rake zvakanaka ukadzidzisa zvofanwange ndazviwana fest vamwe vanhu vasina ndozvakuita basa rake zvakanaka asi munhu akanga ari munhu anotarisa vamwewo hati mutungamiri agare muurombo hwokuti vazvinoita vamwe vanhu patidzirambi kune pamwe panenge asisiri manidzi zvanga zvinhu zvokuti ndinozvida kutara iwo kasazviramba somutungamiriri nekuti zvese zvinenge zviri pauri unokwanisa kuzvikwanisa unozvisvira pazviri but ii kasazvidzora nevangoti kusazvidzora kuti a ini ndiri mutungamiriri ndogona kuzviwana izvi asi ndokwanisa kungozvirega ndinozvinida here ende kufara hakuperika ukafara chino kana unga une $5 wakuda che$6 chidaro 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 saka munhu akasava nekugutsikana mutungamiri mazhinji akasava nekugutsikana unogona usvika pakuti wakuita zvemadzimai hakuita zvokungounganidza pfumi patake iye kana kuti akungoudza zvokuti anzi kungoti iye ndiye akuda kuzikanwa iye nemhuri yake ava neundingo veni jesu yaakanga ari kuita mazuva ake kuti vaigona kuti tsvagirai vanhu chekudya oona kuti vanhu vangu ndinoava ndasukara ndinavo vadya here maitiro enyu ndiyaya munodaro
nerudo munondipisa vanhu vanokubatai sei kana vachida kunamatirwa
inini ndinobatwa panhamba dzerunhare dinoti 0776616562 kana kuita mawhatsapp anoita futi ende zvakare isi tinopinda kunew life covenant church iri pa147 mugabe road ndopatinopindira chechi zvekare ndopatinopindira musunday kune 3 services ya7:00 ne9:15 ne11:30 muharare maizochipa manyawi takazoshandisika taa
manzwa kuna mfundisi Margaret Chabuka vachitaura nachioneso January Studio 7 vari muHarare. Iye zvino tokupai kambo gungwa kubva kuna Alec Macheso. Kambo gungwa kubva kuna Alec Macheso nechikwata chake cheorchestra mberi kwazvo kachuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 sezvo nguva yedu yapera rigaiti tarise musoro yenhau zvakare. Bato idzva rinopikisa reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP rotarisira kubviswa kwezvirango nehurumende yeAmerica itsva yavaDonald Trump. Guta reHarare rinopiwa mvumo nehurumende rekuti ikwerete mari yekushandisa mumabasa ebudiriro. Vanotengesera mumigwagwa yeHarare vesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation voendesa kanzuri yeguta iri pamwe nemapurisa kumatare edzimhosva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonika ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Standikile Mhlanga.